Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu mbudzi 21, 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komisheni iri kuongorora mhirizhonga yakaitika musi wa 1 Nyamavhuvhu pakapfuurwa vanhu vatanhatu yotanga kunzwa humbo mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitumira gweta ravo. Zvizvarwa zveZimbabwe zvonyunyuta nedanho rehurumende yeSouth Africa rekuda kuramba kupa magwaro ekuzvarwa kuvana vane vabereki vasiri zvizvarwa zvenyika iyi. Studio 7 yakabatana nemedia center iri kuita hurukuro kuCrown Plaza muHarare pari zvino yekuzeya mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatora mhiko.
Ndiri kukumbirisa vanhu vokuti kuti aiwa ngavaregere zvavo kuteerera mashoko anobva mumafoni atingati social media nevanotaura nhema fuel munyika irimo kana pasisina fuel munyika inini chataura kune vanhu kuti aiwa ngatimbosungai mabhandi.
Vedzimotokari vanoti mafuta ekufambisa dzimotokari dzavo ave kunetsa kuwana kune dzimwe nzvimbo, asi hurumende inoti manyepo ari kukonzerwa nekuti zviitike saizvozvi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dambudziko rekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari ratanga zvakare mumaguta akaita seHarare neBulawayo neChinoyi nenzvimbo dzakapoteredza. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa uyo ari muChinoyi kumashanaland west anotipa nyaya inotevera.
Nhasi magaraji akawanda anga asina mafuta ekufambisa dzimotokari mashoma anga aine mafuta aya anga aine mitsetse yakareba yemotokari. Vakawanda vanga vari mumitsetse vashoropodza hurumende vachiti haina kurongeka sezvo iri kungogaronetseka nedambudziko rimwe chete. Mumwe anga ari pamutsetse wegaraji retrek nhasi vaSolomon Mango vanoti mushure mekupihwa mafuta anosvika marita mamiriyoni zana hurumende ingadai yakaramba ichitsvaga mamwe kwete kumirira kuti apere yozotsvaga mamwe.
Pangaita mazuva chikiwo ichapera muna November then kubva kuna November waitai more plan futi. Pane kuti wongoti pa 100 million dzefuoka but then after that yopera muna November totangisa kuchipanyowa ndizvenigirikini zvemakiu futi.
Mashoko aya atsinirwa navagiverson Tinaru mumwe mugari wemuchinoyi.
Ava vari vamwe vangadai vakatosava gefiroro pavari kumbosupply yekuti vatoretesera.
Asi valaki borerwe vanoti semaonero avo vemagaraji ava vari kushayisa vanhu mafuta senzira yekuda kukwidza mutengo sezvo hurumende yakavarambidza kukwidza mutengo. Mumwe mutyairi wemotokari vatapera murilo vanoti vamwe vanhu vave kutenga mafuta emotokari akawandisa kudarika avari kuda kushandisa nekutya kuzoashaya.
Ini ndaundirwanzona futi ini rapa yanga yatodzika yakuzadzasi panokuna makizi vadaizinoti ramirotipere manje. Plus ikumo kwacho kune kutya kwevanhu takazopeza vakutangota makiu kudai zvino vanhu vakutova kutongona mafuteng kutongogara vatongochengeta samaybe vanozomhanya yatinoti hoding yayo kuti munhu agara tsvaga piwo.
Dzimwe nzvimbo dzakaita seBanget, Karoi necheGutu dzinonzi dzanga dziine magaraji mashoma anga aine mafuta izvo zviri kukonzeresa mitsetse yakareba yemotokari dzinenge dzichida mafuta. Vanotengesa mafuta vanoti vari kushaya mari yekuAmerica yekutenga mafuta sezvo ivo vanomanikidzwa kutengesa mafuta nemabhondi ayo asingatenge kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Tishiri panya ii Blessing Zulu Studio 7 abata guru kuotaro jemando zemoto Dr. Joram Gumbo avatukushwe meka kumafuta kuru kukonzi rukane vanu waruku nyora nema pa masaisa ya kata se Facebook ne WhatsApp.
Sikunza kwa ndani chita pazwara nasi kubira nezuru tinga wote mamazwa maviri apura ndandaba kutangisa kutahuruwa nevanu kutipawa kuita futi malaini kuma service station kuita vamwe warikuta warabachiti iyo nukuti pachavane ya budget statement jaitwa na minister we finance Mangwana pakuta urapachindizo pavachata ura minister hawa vachata ura watumabonda achadiwa kusangwa kuduwa ma US dollars saka fanai kutotenga fuel na mabondi enyu nukuti kana mkarekira mchazone tsekara mnenge msungi mnenge mawa kutuhiliwa ni fuel nukuti nenge wakutengiswa na ma US dollars ndoma ngumashu kwa ndani chinja iwani saka ndachita uri ya vanu masikati anukuti aiwa fuel tinayo mnika ya kawanda uye ze urungwa watakaita ni tina mangu makampani aya anuita ze mafutaya unungo wa uchiri ipo hapana chaka ukanganisa unotue inda kusika kuma 18 months saka wanunga varegezo wako kutenga fuel vachitengita kuzimba ute wana watika na moto za wanda mnika zikoro ziri kutwa ma business center kutwa tikuto fundigira tivangu wanenge watenga ni fuel wakagara nazo kuzimba zozo pesila nukupisa kwa kuri kuita zo pesila za konzera watipaite moto saka andi huku kumbiri sabano huko duti ayo wangavare gireza huku tiere ya mashoko anobamu mafoni ya tingati social media ni hava nota oranema fuel mnika ini moka na pasi sina fuel mnika inini chata ura kunevano uti ayo katimbo sunga ima band fuel ya vashoma bata andisa tinda kwa andisa kuta oraizo uzo nukuti fuel mnika tinayo chava nufana kuzwa wamu ndecho kuti painenge ichitorwa ichibva kumabhuku nemasasa inotorwa pabviswa mari yatinoti forex yao ma US dollar ediwaya ndoo dzinonguva panoita delay pane imwe service station kuti kampani iyo inenge yanoonoka kuwana yatingati LC kana kuti proof of payment yobva yanoonoka kutora mafuta saka imwe service station ikangoonekwa isina kwakutonziziya zvatangisa saka mafuta ava kupera
asi zvekuti muzvinafundo Mutuli Ncube vachawandudza zvinhu pakutenga kwemafuta izvi ndezve mugodzi matsuro handi chokwadi
izvo inyaya dzavanhu vari kungotaura ini ndiri kutaura ndiri mukabhineti hapana mashoko akafanana naiwayo hapana mari yambonzi yava kuzochinjwa mangwana zvinhu zvakangomira sezvazvakara zvazvakaita
Gurukota rezvemhando dzemoto Dr. Joram Gumbo vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Studio 7 yakabatana nemedia center iri kuita hurukuro pa Crown Plaza muHarare parizvino kuzeya mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora mhiko yekutungamira nyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutoro wedu wenhau Praxidus Jeremiah uyo ari kukokera musangano uyu pamwe na Dr. Tsodzo.
Finally, tichange tichikurukura nezvekuti hurumende yasvitsa mazuva zana iri muofisi kana kuti vari pautongi yatingati Harare government 100 days in office. Saka patoda kungotarisa zvinhu zvakadai semamiriro ezveupfumi munyika, mitengo yezvinhu yakangodai kukwira, kushaikwa kwemari kuri kungoenderera mberi, vanhu vachikurudzirwa kuti vange vachishandisa maRTGs kana iyo makadhi kuswaipa kana kushandisa yepamafoni. Pakozoitawo zvekare dambudziko rekushomeka kwemafuta edzimota. Patiri kuitira town hall meeting yedu iri paCrown Plaza Hotel, tichange tine vatauri vakati kuti tina Senator Douglas Monzora vebato rezvematongerwo enyika reMDC, tigozoitawo zvekare vari kubva kubazi rezvekuturwa kwemashoko Major A Mutambudzi. Tikozoitawo zvekare vabva kumasangano akazvimirira oga anomirira kodzero dzevanhu Maisa Kiles Felani Ngoma. Pakozoitawo zvekare Nyanzvi inoona nezveupfumi vaClinton Musonza. Vachange vachimodharita ipapapo ndi Dr. Tsodzo tichibatsirana neni wenyu Praxidus Jeremiah.
Ndiani anofanira kunge achizouya achipindawo muhurukuro yamuri kuita?
Mwese arikukua kwa kuti anga chuhuya kuhurukuro iyi.
Mwende mwe misangani ya kada here ya muriku utarisira kuita?
Wangu, tichibamu Harare, tichikuenda kuGwanda, msuwa 26. Tichibwa kuGwanda, msuwa 28. Tichikuenda takananga uko kulopani kumatebele lengi North. Kwa zotuo, tia zenge pamwetironga, mwe misangani ya kada haru. Sekuti kwese kwa tanga tichifamba, vanwese vanga vachiti, tukutuwe ichemera misangani ya kada hii.
Mutoro edwe na Upraxidus Jeremiah arimu Harare. Musa kangano akuteerera hurukuro izere pa live talk yedu ye musiwe chishanu na 8 PM. Vamwe vashandi vehurumende vapa umbo ku Land Commission muBulawayo vachitsutsumwa zvikuru nevavati ukoronyera weimwe kambani inogadzira nzvimbo dzekuvakira dzimba kana kuti land developer. Mutoro wedu Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu ava vanoi vashandi vehurumende vaiva pinda muchirongwa chekuti vawane nzvimbo dzekuvakira dzimba vachibatirwa madhora makumi mashanu pamwedzi wega wega pamunhu pasi pechirongwa chekambani ye River Valley Properties. Vazhinji vevanhu ava vanoi vadzidzisi vati vakatanga kupinda muchirongwa ichi mugore ra2014 uye kunyange hazvo vakawanda vavo vakazivisa kambani iyi kuti vave kuda kubuda muchirongwa ichi vanoti havana kana peni ravakadzorerwa. Mumwe wevanhu ava vaFelix Gumbo vati vaive vavimbiswa kuwaniswa nzvimbo yekuvakira kuCowdrey Park asi izvo hazvina kuitika. Vatiwo zvisinei nekuti havazi kugutsikana netsananguro iri kuramba ichipiwa nekambani yeRiver Valley Properties vari kuramba vari muchirongwa ichi nekuti vari kuti vakabuda vachazoshaya mari yavo zvachose.
Ndichiri kungobhadhara mari dzacho dzamastenza aya asi stenda handisati ndaiwana. Yokutanga yekuCowdrey Park River Valley Properties yakatadza kuprovider vakabrisha contract asi pamapepa avo vari kuti vanosara nedzimwe mari kana ndikawithdraw.
Muzvare Tefni Muza vatsinhira zvataurwa navaGumbo vachiti vaive vawaniswa nzvimbo yekuvakira imba kuCowdrey Park kwekare asi vatiwo vakazonzwa vangopiwa tsananguro dzisinganzwisisike izvo zvakazoita kuti vadewo kubuda muchirongwa ichi.
Takati ndaona kuti hazvisi kushana ndivanda withdraw. Ndawithdraw ndikashiliswa maform zvikashila tinotora 30% ende vanga vachiti kwai tokupa mari yako sema $50 our subscribe monthly. Chero yakawanda sei vanokupana ma 50-50 but mari yacho ndiyanga yakaungana iri kwavari. Nyaya yekuti handisi ndanda breach a contract. Ndakabva ndaona kuti hazviiti. Ndikatombosa maenda malawyers hangu vakamaapproach vakati tokuna kupa imwe futi stand kubwero. Angachingoti ma story after story.
Pakunzwikwa kwehumbo uhu pabuda kuti kambani yeRiver Valley yakati yaive yawana nzvimbo yekuvakira dzimba kuCowdrey Park ikatanga kushambadza izvi kuvashandi vehurumende. Vanhu vakawanda vakapinda muchirongwa ichi vakatanga kubatirwa mari asi kambani yeRiver Valley yakazomira kugadzira nzvimbo iyi mushure memakakatano neimwewo kambani yaiti nzvimbo iyi yaive yayo. veRiver Valley vakasiya nzvimbo iyi vakatanga kuimbisa vanhu kuti vaive vave kuzopiwa pekuvakira munzvimbo yeLower Range Mall yavanonzi vaive vapiwa nebazi rekutongwa kwematunhu sezvavaiti zvaive zvaitika kuCowdrey Park. Asi kunzvimbo iyi kwakaita makakatanwa zvekare izvo zvakaita kuti kambani yeRiver Valley isiye futi nzvimbo iyi zvinove zvakapawo vanhu vakawanda vaive muchirongwa ichi pfungwa yekubuda machiri. Vakumulani Lovu vati vakamboendesa nyaya iyi kumapurisa sezvo vaive vaona kuti zvaive pachena kuti River Valley yaitengesa nzvimbo dzisiri dzayo.
Takazama kuti tiende kumapurisa kuti tiwane rubatsiro but it appears hapana zviri kubuda ikoko.
Mukuru mukuru weRiver Valley amai Ismail Duwe varamba kutaura nevatapi venhau pamusoro penyaya iyi uye vambopopotedzana nevamwe vevatapi venhau ava vachivati vasavatore mufananidzo. Vachipa uchapupu hwavo kukomisheni iyi amai Duwe vati ivo vakaita zvose zvavaigona kuti vanhu vawane pekuvakira pavaiva vavimbisa asi vakaita rombo rakaipa rekuti bazi rokutongwa kwematunhu raivapa pekuvakira apa raivapa panzvimbo dzaive nevaridzi kare. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.
Nhasi rakwana gore kubva vaive mutungamiri wenyika Robert Mugabe vazivisa dare reparamende kuti vainge vasiya chigaro mushure mekumanikidzwa kuita izvi nemauto nevanhu vairatidzira. Asi kubva zvavaenda pane zvati zvashanduka here? Blessing Zulu Studio 7 abatanyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vaJoy Mabhenga.
Zviri pachena pasi pezuva muZimbabwe muno kuti zvinhu zvaoma. Zvatooma kudzokera pazvaimbove vamugabe vasati vasiya kuda kutoenzana nezvazvazviri 2007-2008 kana kusatopfuura nekuti pari zvino zvinhu unozviona muchitoro asi mari yekutenga vanhu havana. Nhamo yaita kutodzika midzi muno muZimbabwe zvekuti kwakungotarisa kuti tione kuti pamwe nenyasha dzamwari zvichazongotinakirawo vanhu vanhu vakararamawo upenyu hunenge huri nani. Asi pari zvino hapana hapo chakanyanya kuti tsvikiti chinobatika chakasandukira vanhu zvinhu zvichiita nani, zvatove manyamamire nerongo chaiwo.
Asi ivo vamugabe vanorangarirwa sei nevanhu tichitarisa muZimbabwe pamwe nekune dzimwe nyika dzeku pane dzimwe ndoti asi ivo vamugabe vanorangarirwa sei nevanhu vemuZimbabwe nevamwewo vekunze kwenyika?
Nevanhu vemuZimbabwe vanorangarirwa semuchinda aitonga nechibhakera aitonga netsvimbo mugodzi. Izvo zvazvina kana fungidziro nekuti vakatozvitanga vachangopinda pamasimba kuna 1982. Saka nhoroondo iyoyo yava mugabe nhoroondo yakasimba mundangariro dzevanhu. Hapana kana chatingati vanhu vangakanganwa ipapo. Kurohwa kwevanhu, kupondwa kwevanhu, kuvhiringidzwa kwezveupfumi, zvinhu zvatai tichingoziva vazhinji zvichinge zvichienderana navamugabe muno muZimbabwe. Asi vabuda manje vamugabe vanga vakatosiyana kane vaya vanenge vachinzi uri ngwena mumbasi uri dzvinyu panze. Ivo vaitoita sekuti pamwe ingwena mumba ingwena zvakare panze nekuti kunze uko vainge vaionekwa sejindarume. Muchinda uya aigona kumisidzana nenyika dzekure dzakafanana nenyika dzine masimba dzina naAmerica dzina naUnited Kingdom. Vaitomisidzana navo vana vaBushi vachimisidzana navo vana vaBlair. Saka kune vanhu vanga vasina ruzivo rwakakwana pane zvaiitika mukati menyika yava mugabe. Vaionekwa semuchinda umwe ane meno, muchinda umwe ayawo kuti hakuna waifananidzwa navo panyaya yekumisidzana nevamwe.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vaJoy Mabhenga vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mumiriri weAmerica muZimbabwe ambassador Brian Nichols vanoti vanhu vemuZimbabwe vari kutambura zvakanyanya uye America icharamba ichitsigira vanhu ava nezvirongwa zvinoita kuti vave neraramo yakanaka. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
VaNichols vataura mashoko aya nhasi apo vange vari kupa rubatsiro rwezviuru mazana matatu nemakumi manomwe zvemadhora kumasangano gumi nemanomwe kubva kumatunhu mapfumbamwe munyika pasi pehomwe yavo yeAmbassador Special Self Help Fund. Ambassador Nichols vati kubatsira masangano aya nemari kunoita kuti akwanise kuita mabasa anovawanisa mari kuti vakwanise kusimudzira magariro avo. Vati vakaona zvakakodzera kubatsira masangano aya nemari vachiti izvi ndizvo zvinofanira kuitwa kuti masangano aya nenhengo dzavo asimukire.
The United States will continue to help the people of Zimbabwe through programs that help communities unlock their own potential, and we're going to do that together with you. Chara chimwe hachi chanye inda.
Nhengo yesangano retariro Youth Development Trust yekuzaka iro rawana zviuru gumi zvemadhora vaSamson Muzenda vati vachashandisa mari yavapiwa nhasi kuvandudza mabasa avo.
Mari yatapiwa tiroda kuti tibatsire mayouth edu kuti akwanise kudini kuita maprojects awo anogenereta income yekuti vakwanise kuzviraramira, because takatarisa ishe HIV and AIDS vamwe vanopesera vakupinda mu prostitution kana chinenyaya kuti vanenge vachishaya kwazvovese. Saka tikavabatsira kuti vakwanise kuwana mari dzokuti vakwanise kuzvibatsira vanobva vaita stay away kuyekuti vakwanise kupinda muchimunana prostitution nezvimwe zvakasiyana siyana. So mari iyi ichatibatsira zvikuru.
Mukuru wesangano relocal initiatives and development agency rekuzvishavane vaPascal Manyaka idze vatiwo zviuru gumi nezvishanu zvemadhora zvawana nhasi zvichabatsira kusimudzira mabhizimisi madiki avari kuita munharaunda yavo. Sangano iri rinotsigira mabhizimisi akaita sekuchengeta nyuchi, kuchengeta huku, pamwe nekutsvagira vanhu musika yekutengesa huchi, huku nezvimwe zvavanenge vagadzira.
Want to get kuti vanhu vawane ma means out of their environments. Unozwa kuti nyuchi dzanga dzichingova business raedomen rona varume chete. So tiri kusumudzirawo madzimai.
Rimwe sangano ravana mari nhasi ndere Citizen Participation Trust rekumarondera rine magadheni ekurima miriwo nezvimwe zvekubatsira vechidiki nevanhu vanorarama neutachiwana hweHIV AIDS. Imwe nhengo yesangano iri vaupenyu Muteyo vaudza Studio 7 kuti mari iyi ichabatsira zvakanyanya mukusimudzira upenyu hwenhengo dzesangano ravo.
Yakananga nekusimudzira upenyu hwavo wakuti vakwanise kukwanisa kuti vawane mari dzekufambisa kuenda kuenda kuchipatara kunotora mushonga kuti vakwanise kubhadharira vana ma school fees.
Mamwe masangano awana mari nhasi anosanganisira Trace the Fortune of the Elderly nemakokova Development Trust dzekuvulawayo, Zubo Trust yekubhinga, Mudzi Orphans Development Trust, Prisoners Entrepreneurial Development Trust, Go Zimbabwe ne Legal Resources Foundation iyo yapiwa zviru mazana maviri zvemadhora. Homwe ya Ambassador Special Self Help Fund yabatsira vanhu vemuZimbabwe nemari inodarika mamiriyoni maviri mukati memakore gumi apfuura. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nasi vatadza kupa umbo kukomisheni yakadomwa nemutungamiri wenyika kuti ongorore mhirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu iyo yakasiya vanhu vatanhatu vafa. Mutoro wedu Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachamisa vatadza kupa umbo hwavo kukomisheni iyi kunyange hazvo umwe utungamiri hwebato ravo hwanga hwauya neuwandu hwavo nhasi. Mutauri wekomisheni iyi iyo iri kutungamirwa navahalima Motlante vajohn Masuku vaudza Studio 7 kuti vachiri kutarisira vachamisa kuti vazomira pamberi pekomisheni yavo.
Ichataona njo kuti vanga vachingopinda vachibuda vachitaudzana nevekomisheni, asi komisheni pachezvayo inotarisira kuti vachamisa vachakwanisa kuuya munguva inotera, nekuti panotarisirwa zvakare kuti vabiti vange vachiuya sezvo vari kunze kwenyika nebasa reparamende.
Vachamisa vatuma gweta ravo vatabani mpofu nemashoko kukomisheni yavamotlante iyi izvo zvatsinhirwa navamasuku. Mumwe wavatevedzerwa vachamisa vamogen komichi vati vachamisa vakazvipira kuti vape humbo kukomisheni iyi, asi vakamirira mhinduro panyaya yekuti mutungamiriri wenyika vaemarson Mnangagwa nemutevedzeri wavo vakonstantino Chiwenga vachazomiswa pamberi pekomisheni iyi here.
Patika nyaya yehombika ifanira kuziva ndiyo kuti vanhu ndi president wepatika. Because this case that was paper by some guy invited, because it's there in your commission, you are the witness of Gary. But the music is so fair, Munich. Mazitana, comrade Chiwenga, commission, you are Namanga, commission, you are commission, you are. Because the music is very fair. Got to go there with you, one of your witness.
Vamwe vapa umbo komisheni iyi ndiva Paddington Japa Japa au vaiva muongorori wesarudzo kana kuti election observer. Vajapa Japa vaudza komisheni iyi kuti vakaona vanhu vaviri vachipfurwa nemasoja vakafa musi wa1 Nyamavhuvhu, uye vakawanda vakakuvara mushure mekupfurwa kwavakaitwa nemauto.
Pakona pa Nelson Mandela na Leopold Takawira nemuruma akarohwa akabuda matumbu aigwesha ari kumaziro achibvasira ipapo. Vatabva ipapo vataenda pana chinhoi chitera masoja aya achiridzira vanhu pfuti.
Vaenderera mberi vachiti masoja aisafanira kupinda mumigwagwa sezvo kuratidzira kwaiitwa musi uyu kwaikwaniswa kupedzwa nemapurisa mashomanana.
Chisimba icho hachini chasina kukodzera zvachose. Dai vakatora riot police 50 ma riot police only vaigona kudhira nesituation. We have got demonstrations in the past munyika muno mapurisa 20 or 30 chaivo vachidispesa vanhu nemazimota aya anobuda mvura inosvinya. Dai vakaita saizvozvo semazwese dai vanhu vasina kumbofa. Saka zvakaitwa izvo hazvifani kuitika futi.
Mumwe apawo umbo wekomisheni iyi ndiva Shadrack Mashaya Mombe avo vakakwikwidza vakamirira MDC Alliance kuHarare South. VaMashaya Mombe avo vaimbo vasachigaro weZanu PF muprovhinzi yeHarare vati mhirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu haina kukonzerwa neMDC Alliance, vachidai yakakonzereswa neMDC Alliance kungadai kwakauya vanhu vakawanda musi uyu mumigwagwa.
iri kutaurwa nemakurisa ekuzvisa 1000 shuwa president we NDC alaiza anotishamisa angatadza kuinvita kuti tekaunti vamugrafu namba iri kutaurwa iyo aisiye demonstration 1000 so yango venyaya kuda kuzvodza vanhu madhaka.
Zvinonzi pakafa vanhu vatanhatu pamhirizhonga yemusi uyu, asi masangano anoshanda akazvimirira anoti vanhu vakapfuurwa vakafa vanodarika gumi, sezvo vamwe vevanhu ava vakafira munzira vachiendeswa kuzvipatara. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti pane vanhu vazhinji vasina kumhanara zvakaitika kwavari, sezvo richiti vanhu ava vaityirawo kuzoshungurudzwa nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kunyunyuta nedanho rehurumende yenyika iyi rekuronga kupa magwaro ekuzvarwa kuvana vane vabereki vasiri zvizvarwa zvenyika iyi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, tabata mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba.
Constitutional Court pane decision yayakaita kana kuti chigacha yakaita chokuti zvizvarwa zvese zvisiri zvomuno vanenge vakabva kune dzimwe nyika kana vachinge vakazvarirwa muno vanotendekwa kuti vapiwe mabirth certificate, ende izvi zvinoenderana nebumbiro guru romutemo muSouth Africa. Asi chinangwa manje chavapo paHome Affairs Department nechokuti ichi chibigurawo chigai chichachatabva nedare guru rapamusoro. Zvinongoratidza kuti Department of Home Affairs hainyanyi kuremekedza matano anenge atogwa nedare guru rapamusoro muSouth Africa. Zvinoreva izvo zvakare kuti kana tava kubvunda tichiti hamuna kuremekedzwa kwomutemo muSouth Africa kana iri nyaya dzekuita nezvezvizvarwa zvinenge zviri zvedzimwe nyika, tinenge tichitotaura chokwadi. Nokuti izvi hazvifadzi kuti dare guru rapamusoro munyika rapa mutongo wava kuda kuchinjwa zvakare. Zvinongoratidza kuti zvine chokuita nokuvenga kana kusafarira vanhu vanenge vabva kune dzimwe nyika.
Saka zvinokanganisa zvakadii zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa?
Mwana uyu kana ai hasi womunhu neabridged birth certificate waakutonetseka even kuinda kuchikoro. Mwana uyu haagoni kuti awedzedze kana kuti apiwewo gwaro rake paZimbabwe exemption permit, nokuti Zimbabwe exemption permit yakangomirira ano munhu umwe chete mumhuri iyeye unenge aapplaya. Saka Zimbabwe exemption permit haichavhugwi zvakare. Saka zvinhu zvinenge zvava kutoremera vana vakawanda. Zimbabwe Exiles Forum yaichitobatsira vanhu vakawanda izvezvi vane vana vari muzvikoro vakatonyorerwa matsamba.
Imiwo semasangano zvii zvamunenge maakuzoita kana padai?
Masangano anogira kodzero dzevanhu akatoindisa uzvapupu kana kuti marepresentation tichidotikisana nezvavari kuda kuita seHome Affairs. Chechipiri, kune zvinhu zvatinogonavo kuita zvinongowanza kusungwa nenyaya yekuti masangano anogira kodzero dzavanhu kazhinji mari dzavo hadzichabudi zvakanaka kubva pane vanenge vachibatsira kana kuti hatingati mainternational funders. Asi zvaibatsira kuti vanhu vanokwanisawo kuteredzera marepresentations iwawo nekuita toying kana kuparliament kana kuti kuindisa nyaya yakadai even kunana Southern African Development Community nokunana African Commission on Women and People's Rights. But zvinenge zvakasungwa nokuti tinenge tisinawo maresources kana kuti mari dzinenge dzichikwanisa kuti tiite zvinhu zvakadaro. Asi chatinongochemera kuvanhu vedu ndechokuti vanenge vachiuya nawo kuti futi vane zvokutaura panyaya iyi ngavatitumire, because tiri kuda kuunganidza yatinoti dosia ratinotumira kumaparlamentari enze muSouth Africa. Ndezvimwe zvinhu zvatogona kuita.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vari parunare muPretoria kuSouth Africa neStudio 7. Musakangana chirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM apo tiri kutarisa nezvenyaya yedanho rehurumende yeSouth Africa iri. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
soku isika disenda bakupi.